Hey. 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 Atina ugara, mozi chakachgara, swera shdiri zira, parauna chatungira, zvatane nguva, tichingodzengerera, panima imwe chete, zvaunge takundika. Kweshuwa kana mwari muriko. Undirangarirewo pane mbeu yandakadyara todawo igobara vana Jeshua kana mwari muriko undirangarirewo pane mbeu yandakadyara todawo igobara vana Toryachi, toryachi, diga sabuta mozi, dopa takatarisi, rane mazi somaviri, pere cosa yashaika, mumba todini panika, togarire ikufa kunge kuri nani, tambo punya ira, almoso zatina, tingori mumundima, chako wapanda, cosa tino zama, kunge tiri pazama, tiskusikira zatota kutanda. Atina ugara, mozi takachgara. Swera shdiri zira, parauna chatungira Zvatane nguva, tichingo dzengerera Panima imwe chete, zvaunge takundika Jeshua kana mwari muriko Undirangarirewo Pane mbeu yandakadyara Todawo igobara vana Jeshua kana mwari muriko Pane mbeu yandakadyara Todawo igobara vana Ndimi wanchaemera Sezvo ndiri nerera Zvandichatobva zera Tingori panzvimbo wani Watiri kumaricho Tema chale seTikTok Tukushana pasina muripo Zvakarasunga serispo Apa muriko chete zviriko Tododawo kudya pamutomato Matambudziko ese atinawo Todapere inzwai munamato Kana para kubara dzotso Bichigora mumi say stop Toshi kepi chishima musotzi Wakudara senguba ya rozi Atina ugara Mozi chakachgara Swera shdiri zira Parauna chatungira Zvatane nguva Tichingo dzengerera Panima imwe chete Zvaunge takundika